Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322.
Vaizuva ratinocherechedza tichirangarira avo vakafa vachiurayirwa kutsigira zapo, zvakare vachiurayirwa kufungidzirwa kuti vangava vatsigiri vezapo. Izuva ratinopfeka mbatya nhema tichirangarira upenyu hwavo, zvakare tichicherechedza kuti chii chavakafira chaizvo chaizvo.
Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana rakabva pachibvumirano cheUnity Accord. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuBulawayo. Vanhu makumi mapfumbamwe nevanomwe, 97, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi mana nevatatu, 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevapfumbamwe, 89, vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevana, 34, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana mana nemakumi maviri nevaviri, 12,422. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine zana rine gumi nevaviri, 10,112. United Kingdom yazivisa nezvechirwere chitsva chainoti chakabuda mucoronavirus. Nyanzvi mune zveutano muUnited Kingdom dzinoti chirwere ichi chinopomeramwa nekukasika kupfuura coronavirus, uye chinofungirwa kuti mushonga wenhomba ungatadza kuchimisa. Nyika dzinoita makumi mana dzakazivisa nezuro kuti dzambomisa ndege dzinobva kuUnited Kingdom kumara munyika idzi, dzichitiwo ndege dzenyika idzi dzarambidzwa kunomara kuUnited Kingdom. Tabata Dr. Simba Mavaza vari kuUnited Kingdom kuti vatudze pamusoro penyaya iyi.
Zvatingakutaura ndezvekuti vanhu vakuru vezveutano muEngland varikutaura kuti ivo kana vatinga vatingati mascientists vari kuti vakaona pachirwere chedzivamupengo kana kuti checovid-19, vakaona kuti pane chimwe kana kuti inganzi new strain, chimwe chirwere chakafanana nechimwe chatinga chiripo asi chaane kasimba katisiyanei nechirwere changa chiripo nguva dzese. Masymptoms acho akafanana but marwadzo kana kuti spreading yacho kana maspread rachiri kuita are so faster than the other strain, plus chinenge chiri kuti resilient to some ways of treatment yanga iri kumboitika kune chimwe chirwere chekutanga. In other words, chirwere chekutanga hachina mushonga wangu uchichirapa, asi vanga vachirapa masymptoms acho chimwe mamwe nemamwe. Munhu akaita dziwa vairapa dziwa, akaita mudumbu manyoka vairapa manyoka, akakosora vairapa chikosoro. Saka vari kuti chirwere chavakazobata mune zana kana zvikuru chine zana revanhu, that's about in English 100,000 people so far in England. Vakaonekwa kuti vane chimwe chirwere chine strain yakati simbei chekuti achichanyanya ku controlleka is easy as it was happening with the earlier strain yanga iripo. Saka chirwere ichi chekana kuti new strain yabva yavhundutsa vagari vemueurope.
Vavhunduka zvakadini, chii chavaita?
Vabva vanyanya kuvhara mabhodha avo, kurambidza motikari nendege kuti dzimhare kana kusimuka dzichienda nyika dzavo dzichibva kuengland. Zvaina zvavo dzichingori chirwere chirikunzi chichava neabit stronger strain. Zvaina zvavo England yairi kuti yaita kana kuti yatingati kutaura pachena, haina kuvanza zvabuda mukati mekuongororwa kwechirwere chedziwa mpengo ichi. Saka dzimwe nyika dzakuita kunge dziri kuvapa punishment kuti mataurirei kuti pane new strain yakonzerwa nechirwere ichi chedziwa mpengo. But in other words, ichingori new strain, hakuna mashoko akawandisisa ataburitswa pamusoro pedziwa mpengo itsva chitsva chari chabatwa muvanhu vakati kuti munyika yeBritain.
Saka parizvino ndege hadzichabvumidzwa kupinda kana kubuda muBritain here?
Ndege dzemueurope chete, dzimwe nyika hadzisati dzaita saizvozvo, asi France, German, most European countries zvese vataurira ndege dzavo kuti dzimbomira kumhara muEngland kana kusimuka kubva muEngland. Vari kutyaira motokari vachienda kune dzimwe nyika, vari kubuda muEngland vachienda kunana France. France yambomisawo kufamba kwemotokari. France yapa kuti for 48 hours, zvinoreva kuti nhasi nemangwana kusvika musi wechitatu. Asi vari kutivo vachaongorora, vakaona chirwere chisina kuita kunge chakontroleka, vachawedzera mazuva. In the meantime, zvabva zvakonzera iyatoti panic buying kuti vanhu vemunyika yemuEngland vakutya kuti chikafu hachichauya kubva kune dzimwe nyika sezvatanga tajaira. Saka vakunokukuta chikafu chasara muzvitoro kuti vawanewo chikafu chekudya muKrisimasi nemunyuye.
Avo vange vari Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom neStudio 7. Nasi 22 zvita Zimbabwe inocherechedza zuva rakanyoreranwa chibvumirano chekubatana kwezanu nezapu makore makumi matatu nematatu apfuura. Mugwaro kuvanhu veZimbabwe, ZANUPF inokurudzira ruzhinji rwevanhu kuti vatore nguva yokurangarira kuti runyararo, kubatana nekubudirira kuri munyika nhasi kwakauya nekuzvipira kwakaitwa nemagamba enyika, zvikuru muchakabvu Robert Mugabe namuchakabvu Joshua Nkomo. Vachipindura mashoko aya, mutauriri webato rezapu vaIpitule Maposa vanoti gwaro rekubatana iri kana kuti Unity Accord harina zvarinoreva, nekuti rakasainwa nevanhu vakange vari parumhananzombe uye vakange vachiedza kuchengetedza upenyu hwavo, hwehama dzavo nehweavo vaitsigira bato rezapu. Vanoti zuva ranhasi izuva rekufeka mbatya nema nekuchema.
Unity Accord i-document yakasainiwa nezapu kunyanya-nyanya iri yatingati ceasefire document kana kuti surrender document, nokuti tinoziva kuti maevents akaita lead to Unity Accord zviitiko zvine kufa mukati, zviitiko zvine kuparadzwa kwepropati, zvine kuparadzwa kweupenyu hwevanhu, zvatinoti malivelihood, zvakaitika muMatabeleland neMidland. Apo tiri kuona ZANUPF ichiuraya vanhu vaitevera zapu nevaifungidzirwa kuti vanotsigira zapu, apo vaida kuita inonzi one party state munyika. Saka inguva yakareba zvakanyanya kubva muna 1982 zvichienda muna 1987. Vanhu vachiurayiwa zvisina magumo kusvika pakazosainiwa bepa iroro ratinoti chinitakodzi nazunwa. Tinoziva zvakare kuti chinitakodzi haina mbonekoshetwa
yakauya iri kondisheni zvakare iine kondisheni imwe chete kuti iite basa rayo kondisheni yacho yaive kuti zapo ngaimedzewe nezanupf kusava neopposition kuzanupf kusava neopposition munyika vobva vawana one party state yavaida saka haisi dokumendi yatinocherechedza tichipemberera kunyanya sezapu nevanhu vekumatebelins nekumidlands avo vakaurayiwa zvakare vakaurayirwa hama dzavo nokuda kwepolitical expedience yatsvakwa nezanupf saka izuva ratinocherechedza tichirangarira avo vakafa vachiurayirwa kutsigira zapu zvakare vachiurayirwa kufungidzirwa kuti vanga vavatsigiri vezapu izuva ratinopfeka mbatya nhema tichirangarira upenyu hwavo zvakare tichicherechedza kuti vakafira chii chavakafira chaizvo chaizvo
saka sokuona kwenyu hapana chakanaka chakambobudawo here muunity accord
hapana kana chimwe chete chiro chakanaka chakambobuda muunity accord sematarira ndamboita kutanga chitongorowo surrender document my intentions ayo unity accord haana kana chimwe chete chakanaka kato chakatsvaruka nokuti kumbunyikiswa kwakaitwa vanhu unity haiumbwe pamusoro pemapfupa evanhu vari mumakuva asina vasina kuvika zvakanaka atoti mamasgrave vanhu vakawanda zvakanyanya havazikana kuti vakafira kupi vakavikwa kupi izvozvo hatingaumbe kubatana kwevanhu pamusoro pemapfupa akawanda kudaro neropa rakadaro zvakandeuka zvisina maturo zvakare unity haimanikidzwe pavanhu unity inofanira kuuya naturally sereaction kumapolicies ehurumende ekubatanidza nekuchengetedza vanhu vemunyika zvakafanana zvatinoti equality nokucherechedzwa kwemarights evanhu vese munyika ndizvo zvinounza kubatana kwevanhu kwete kuti inoita zvokuforceresa kuti batanai kana kuti makabatana nokuda kwokuti takasaina dokumendi rakati handizvo zvinounza unity handizvo zvinounza kubatana kwevanhu
avo vange vari mutauriri webato rezapu vaepitule mbaposa vari parunare kubulawayo nestudio 7 mugwaro rabva kuzanupf rabudiswa nevakafanobata chigaro chezvokubudiswa kwemashoko mubato iri vapatrick chinamasa zanupf inoti zuva iri reunity day rinoteuchidza zuva rakamira kusagadzikana kwakange kuri kutora nzvimbo mumatunhu ekuchamhembe kwenyika vachiti bato ravo rinorumbidza zvikuru mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mukuedza kwavo kuita hurukuro nemasangano akaita sematebeleland collective madzishe makereke nevamwe mukuedza kugadzirisa nekupodza mavanga egukura hundi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Chronicle rinoti vagari vemusha weHlalani kuhle Garikai munzvimbo yeColdry Park kuBulawayo vari kuchema-chema nenyaya yezvimbudzi zvemakomba zvave kupfachukira kunze zvichikonzera kunhuwa uye kutyira kuti zvirwere zvinopomeranwa zvingatanga kupararira munzvimbo iyi muChronicle mekare mazana nemazana ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzoka kumusha kuChristmas kubva kuSouth Africa zviri kuita mazuva maviri zvakamirira kuti zvikwanise kupinda munyika nepabhodha reBite Bridge pamusoro peuwandu hwevanhu muHerald World Health Organization inoyambira Zimbabwe kuti isarerutsa mirayiro yekurwisana nekupararira kwecoronavirus panguva yeChristmas ino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
ndinokwazisawo mukomo wangu vaka ari kusouth africa ukakaiswa kwarantine anonzi tsunga yegore jena ini ndinonzi otonga yemakumborenga nokwasa nevese vanondiziva kuti makadi zvenyu muve nekrisimusi yakanaka negoredzva rakanaka
kwazuva kwamuri muri yezimbabwe kwazuva kwamuri vatipfenyuri ndinofara chaizvo nokurumbidza mwari rwendo runo takapiwa mvura krisimusi tinokwanisa kutamba tichidya chibage chero zvazvo vazhinji vakaita pfumvudza vakuru venyika vakapromisa zvavakapromisa asi havana kusatikisa asi mwari vakatipa mvura nepasho mako kwataiwana fertilizer yataibvutirana chero vasina zotipa top asi mwari vakatipa mvura vakatanga vanotarisira kudya chibage pakrisimusi ndiwo mufaro watinawo maguta auya
studio 7 makadi zitandoitwa dj latest ndinoshuvirawo vanhu vese krisimasi yakanaka pamwe chete nenew year ndinoshuvira pamigogo kuti vanhu vafambe zvakanaka mudzimba muzvitendero chaimo vanhu tirumbidze zuva rekrisimusi uyezve tive vanhu vanoremekedza kodzero mukufamba kunyanya mudzimotokari ndinoshuvira mwana wese wezimbabwe kwari ndichiti muve nezororo rakanaka zita ndinoitwa dj
makadi studio 7 inini ndinoitwa ak jonzokamanika ndobva padc pamutasa ndoti kune timu rangu vasanzidzanira pachirarwe secondary school ndongorodza kuti happy christmas and new year timu rangu ndokudai I love you so much muve neholiday yakanaka muve negoreja ndiri zvangu parusapi apo ndopa munondiwanira musashushikane tiriko timu rangu bezvekuti ase madhiri enyu
mamuka sei mukomati anonoka mamuka sei apa studio apo inezita ndinoitwa lisi mati njanji ndiri kumbira kubvunza nezve pabhodha apa ndirodawo ruzivo kuti paari kufambika zvakaita sei nekuti mukoma vangu varoda kuenda kuzimbabwe ivo nemudzimai wavo pamwe chete nemwana wavo but havana mapasipoti vese vavo saka manje vanga vachitoronga kuda kufamba nekurwizi manjeo manje kurwizi kwacho kune njodzi dzakawanda manje nhasi umwe mupano wekwamatose abva atogova nemvura ikoko atoyeredzwa aenda saka kune njodzi dzakawandisa sereki manje ndokwanga vachida kubuda nako ikoko nekuti pabhodha pacho pari kunzi parodawa bepa raira saka bepa raira handizi kuti munhu anokwanisa kuriita bepa raira asina pasipoti here kana tinenge richida munhu une pasipoti but kana kuri kuti kana usina pasipoti haukwanisi kuriita manje rinenge riri dambudziko nekuti vanoziva kuti pane vanhu vakawanda vari kunze kunoko vasina mapasipoti saka vanhu ivavo vanenge vachifunga sekuti kana vakuenda zimbabwe vanenge vakufamba sei saka zvinhu zvairova vanenge vachivabvumidza kuti vanenge vachinyatsotoziva kuti vanhu ivavo vachafamba nekusanguka saka ndovachangozadza kurona futi kuzimbabwe kwacho futi atimona saka pahandizivi ndokumbira ruzivo pamwe maybe vanongobvumidza chero usina pasipoti kuve nebepa iroro mokwanisa kunipindura ipapo ndikwanise kuziva ndikwanise kuvaudzawo blas nekuti voda kusimuka manje manje ipapao
vepastudio 7 makadi ndini ndadzoka zvekare ndinoitwa mukoma Brian ndiri pamuzanzi ndakataura ndikati muchaona kuchisungwa vakuru voko mdc makambeke muchiita abuda kauyuyuyu meya weharare Jacob Mafumi pane mwari kuteera manje manje imi nhau aisei kutamba iyi munanga agwa uyo ari kutonga nyika uyu
ndokukwazisai muwe vana jonga kandimiri nablessing zulu namavelasi nyauye ndokukwazisai kuti makadii zvenyu ini ndiniwo kuda kwashe mukombe ndichitaura ndiri kubhotswana kupakalani ndoda kukwazisa baba namai vangu baba namai mukombe kugokwe gumunyu ganda varoi kwamajaya kuti makadiko baba namai Christmas yasvika makati gadzirireiko mbudzi dziriko here nai baba namai mukombe vari sei vazukuru vana akumeni nanakilai nemurora mai aki vanofara here aiwa isu tinofara zvedu tiri kuno kubhutswana mvura iri kunaya here sitakundikana kuuya asi tichauya zvedu ndozokwazisa zvemunin'ina wangu wandinaye kuno kubhutswana Emmanuel Mukombe nasisi vanonzi maindevele ndichiti makadii zvenyu ndozokwazisazve nasisi vari kugokwe nembudziya kunyamponda vanonzi mailisi mazula chiti makadii zvenyu sisi krisimasi yasvika iyi makati gadzirireiko nevamwe vese vanondiziva matima nenyika ndinotenda zvangu ndini kuda kwashe mukombe.
Pastudio 7 ana jonga kandimire nevamwe vose munofara here. Ndinoda kukwazisa timu rangu repa hurongo apa rinoti Lazarus, Sevier, Dabala, Theuma, David, Ja, Ndomorisa, Silva, Lodshe, Greenage, na kule sangu pakari bapo, Nyangaire, mai vangu, mai choto, mdara choto, newe jidiki vose vakatevira pa Studio 7. Ndoti musakangano general disease. Ijai mari mune tariro musapedze mari nezuva rimwe chete vana vanda vanda zvikoro January iro ndichoto Isaya kuhurungwe pakachekache.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabaiwa nhomba yecoronavirus mberi kwevatori venhau vachiti vanoda kuratidza ruzhinji rwevanhu kuti mushonga uyu wakanaka uye unobatsira. Nezuro kwekare mutevedzeri wavaBiden amai Kamala Harris vakashanya kudunhu reGeorgia kunobatsira nhengo dzebato ravo mbiri dziri kukukwidzira kupinda muparamende. Vanoongorora zvematongero enyika vatafadzwa munjanja vanoti vaBiden vari kusarudza makurukota ane ruzivo vachiti zvekare sarudzo yekuGeorgia isarudzo hombe inofanirwa kukundwa nebato ravaBiden kuti vagotonga zvakanaka.
Kufara chaizvo nezvandiri kuona. Ndakaona kuti vaBiden vakadoma timu yavo yakasimba and timu ine vanhu vakasiyana siyana vanenge vachibva kumarudzi akasiyana siyana. Saka ndingangoti timu yavo ine diversity yandakafarira.
Vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vanobatsira sei?
Ndingada kutarisa kuti Secretary of Defense wavo Retired General Lloyd Austin munhu mutema, African American, and zvinobatsira mumacommunities edu kuti vana vedu vanokurawo vachiona munhu wavanotarisira ari munhu werudzi rwedu. Nekuti rudzi rwedu harinyanyi kuratidzirwa kunze uku mumabasa ari pamusorosoro akaita seaya. Saka ndokuva zvinobatsirawo mumacommunity edu emaminority. And then ndoda kuti kwaka iwo vaBiden waka appointa anonzi Alejandro Moyocas. Uyo aka appointwa kugurukota rinoona nezveimmigration kana kuti kati yaanoti Homeland Security. Muimmigrantiwo zvakare. And kana iri kutungamirirwa nemunhu akambofamba munyatso dzeimmigration, tinoona kuti anenge achizofambisa basa nemazvo nekutarisirawo kuona nhamo dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana vanenge vada kuita zveimmigration.
Kune sarudzo dziri kuitwa muna January umu kuGeorgia uku, chii chamungatitaura pamusoro pesarudzo dzamasineta idzi?
Nyaya yesarudzo iyi inyaya yakakosha chaiyo. Ndingatongoti ndotoda ndichitoseka zvangu ndichitoti ndo round 2 yepresidential election, round number 2 chaiyo chaiyo. Nekuti election iyi bato rinenge rahwina richakontrola United States Senate. And kuti vaBiden vakwanise kutonga vachinyatsokuunza shanduko yakanaka iri kudiwa uye yavakaendawo pabalot vachikampeina, zvinenge zvakakosha kuti wahwine election idzi idzo 2 idzi dzinenge dziri kuGeorgia. Ndosaka makaona vaTrump wangu variko kuGeorgia, vaBiden wakazoendawo kuGeorgia vachinokampeina. Saka Georgia mangange ndingati ndo round 2, round yekupedzisira yepresidential election yemuAmerica muno.
Sokuona kwenyu imimi munoona sokuti ane mukana bato rinomukana wokuhwina kuGeorgia kunderi kuti
apo pakaoma ndikuudze chokwadi. Ndinodaro nekuti ndinoona kuti mangezi akawanda kana kuti ngangoti iwo wanga wachida waTrump kana kuti maRepublicans wakarwadziwa chaizvo nekudyiwa kwakaita munhu wavo waTrump Saka ndinoona kuti wakawanda wakarwadziwa wemuGeorgia nyangwe kune wangu wangu asina kuvota ndikuona kuti wachabuda neuwandu hwavo nekuda kuita kuita kakugadzirisa ona futi iwe rekumademokrats kuti kuhwina kwakaita waBiden Georgia zvichapawo manakunaku kana kuti simba kana kuti zvichamotivheta iwo vademokrats wakanga wavhotera waBiden kuti wabude muhwandu hwavo kuti wabva wabatsira waBiden kuti wahwine senate zvichazobatsira kutonga kwavo kwepresidenti yavo.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunare kuOklahoma neStudio 7. Steve Makoni nekambo kake andiende. Aiwa vatereri, ini hangu ndave kuenda sezvo nguva yadu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri 322. Nhasi Zimbabwe inochiratidza zuva rekubatana rakabva pachibvumirano cheUnity Accord makore makumi matatu nematatu apfuura. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.